isisu tine munhu anogara kuna support atombotipira nyaya dziri kuitika ikoko kuna support asi atisi kufara nenyaya yekuti tatanga nekuona ma decisions achitorwa tisati tapiwa kuti zvange zvakafamba sei. For now tamunyorera minister musi wechitatu, takanyorera minister tichiti kubva pakabuda forensic audit isisu testakeholder hatina kumbozvira tapiwa document iroro, and tinota kuziva kuti iye minister ari kutora matano api pane zvinyorwa zviripo kana kuti marecommendations akazobuda muforensic audit, kana pari nyaya dzekuti pane vanhu vakaba ngezvipi zvichaitwa, kana pane vanhu vakatora mari pasingafanirwa vachitora, NASA icha recover here mari idzodzo.
Tsamba yenyu yati yapindurwa here?
Haisati yapindurwa naminister. Takutonzwa kuti minister already ari kuimplement a part of the forensic audit kuti maexecutives aya akanongedzerwa neforensic audit vapiwa mukana wekuti varesponde to the report kuti vazigeze kuti ivo havana nyaya here dzavakaita. Saka tiri kutarisira kuti maexecutives aya achapiwa mukana kuti vazvipindurire. Tinomirira vashandi, hatifariri kuti mushandi ongoendeswa kumba asina kumbozvira apiwa mukana kuti ataure kuti maallegations ari kupiwa aya ari kuti chii nezvavo.